Zuva ne zuva tichiona itiro elanu chivicha tekeshera zuva anoa nepana zuva aloti isheva no titana uyakumusha zuva ne zuva tichiona itiro elanu chivicha tekeshera zuva anoa zuva aloti isheva no titana uyakumusha vamweva zorora vasina muponesi vamweva zokera shure baba ishe chivanduzai moyo yedu yava kuneta ishe chivanduzai moyo yedu yava kuneta zuva ne zuva tichinzwa shoko rengiro zinatu kubaku na zvakazarurwa ichwa mwari
murumbi
Ishe vanotida kumsha kumsha.